manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kupfumbi 8, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfmenuve ndakazojoinwawo namai Mujuru.
Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika muZimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa vakama vasisipowo zvakare. Ukama hunogona kunge hwaa kuchitanga kuvakika.
Mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeSenate shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeSenate idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nhengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nhengo dzeSenate idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nhengo dzeSenate idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navaWashman Ncube pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Fleck, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenator aya akauya achirakidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu zvokuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana-siyana. Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfmen Ncube ndakazojoinwawo namai Mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana-siyana, asi chatakanyatsotsanangura uye chatakanyatsotseketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzerezvei zvamanga muchipa?
Kunyanya-nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa. Kazhinji tiri kuona kuti nyaya dzemaserial numbers zvisiri pamutemo, zvinotyora mutemo, hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vaMnangagwa vane mhosva, vari kuchikora bumbiro remutemo, vari kutadza basa ravo, nokuti ndiye mutungamiri wenyika, haafani kuregera zvakadaro zvichiitika, zvinofanira kumiswa. Chechipiri, takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kuna vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyevedzera kuti ivo vasoja. Tichiziva hedu kuti masoja edu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato reZANU-PF. Izvozvezvo takazvichetazve tichiri tichifanira kugadziriswa. Chechitatu, takataura kuti toda kuti kuita muonera pamwe nenyaya yemambiriro akaita Zeki nyanya vanoshanda kuzeki kuti vanofanira kunge vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvimijibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya yatakataura yezeki sekretariat. Takataura zvenyaya yevoters roll kutoda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavoters roll vasina makore 8 nekuti neuchapu neumbowo hwatinahwo nenyaya yokuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanu PF kuChina nekuRussia. Takati izvozvo toda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi. Chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot. Takataura kuti mabalot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandisa rakaita sei. Izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuva panyaya iyoyi neingi chashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei. Hatidi zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinhwi nasabhuku.
Ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa mutemo uya wezidhera?
Vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi ekuti ti ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise. Isikati iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu varikuda kusunga mabhauti nevarikuda kusungirwa vachi. Isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika. Ane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira vakawanda. Saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana kune dzimwe nyika kwete uyu hwema hunonhuhwa tiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko.
Mutungamiri wemdc vanelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato reNational People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti naurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro neMDC dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weNPP vaGift Nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo neMDC yave kutungamirirwa navaNelson Chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaimbova mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo. But tino believe kuti munhu wese anodaira kuti after kushaikwa Morgan Tsvangirai tino believe kuti MDC sebato rine yatingatiwo maprocess ainge chita mumusha mayo yekunge yane hutungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei. Saka kubvana nhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shogorosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugadzira dzigana kana panange panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamunga mhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndovandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete. Asi ndingataure kuti Mai Mujuru uye nevanhu vatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakashata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe.
Vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo.
Nguva yafamba hongo asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana. Kubatana isimba. Vanhu vakanga vari pamwe chete ndohudzamu. Vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike. Munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kurichikora kana rakabatwana nehunhu. Ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe. Mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba. Saka tinoziva kuti kunorinwe haritswanyi inda.
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezano akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbindoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogoetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndokune muzinda kwayakatidzi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvachidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekudyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutsengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanise kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asionani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipowo zvakare. Ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama yanga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose, rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vaMugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zvirikuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tagona kusanganawo na mukoma Tipsy Mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Akoma, muri sei zvenyu?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwararo?
Aiwa, kunogoa tiri right zvedu.
Tipsy, ngatitange nekudai munengena. Vanhu vangade kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy Mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy Mubanditi sera kechere chero rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, aged 24.
Right.
Vanobva nepamba arapa.
Saka kuti azonzi Tipsy Mubanditi zvakauya sei?
Ah, takazongoirira ndataturwa namukoma Karazi zvanja unechipo mpona wangu fana ngoda sei kungomixa tese.
Ndomatangira makaita.
Tikaronza hatifana tongorova maweeks zvingena mberi.
Saka ongoone makore mangani pawakatanga kurova machuni kudai?
Panavasi kupinda clan handaneni wanendawo.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda vana murombo munhu, vana moto. Iri pahit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinyanyo pusha murombo munhu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuonaiwo muchirova musamba?
Machokera different places all over Zimbabwe. Sometimes chikobuda chaicho tinana Cape Town na chitero Joburg. Kwachona sana.
Kuimboya ika ku America muchauya rini?
Vana vane ku America uchida nochiedza.
All right.
Timuregedza kuuya atouya.
Saka tombotarisa kuti chakakusunda kuti upinde mumusic industry chii?
Pane imwe yekuti unonga uchina kuti tinogona kuimba kanyi. Tanomboda sei tanombostirai. Paunostira ipapa urizina kuti hawa nakuita sei nakutonakira wakaappreciate. Pakane zindakanga brain yekuti haa saka gandirani chipusha chipusha chipusha. Plus at least unongoneka talent kanenge ari imuka hatizongopusha usinaka talent. Apa kupusha paipa aya risponse unonga uchiwana ndo inenge ichitokupa kuti power kuti urambe uchingoimba uchingoimba. Ndozvinhu zvinoita sei. Zvinoti motivate izvozvo.
Vanhu vekuZimbabwe vanowanzoti vana ngavamanikidzwe kuenda kuchikoro stereki vadzidze vadzidze vasaite zvemagitare vasaite zvemadrama. Iwo pawakapinda munyaya dzemusambo idzi vabereki vako vakazvitambirawo seizvo?
Aiwa, chikoro chandatopedza tikatonyora mafungu tikapasirirawo. Hatinazopasa zviri zvekuno mberi but takapasira. But aiwa, bho vanakirwa. Pane pangu mbotiyongo ndoda kuti misa kuti havasi kufara nazvo pa pari ziri zani nchi da plus ziri zani nje zani chibuoni. Kwa wanafunzi na dongo tete kusimbi sawa kuti ni nani chuo ndi tazee diende forward.
Kuni wangu wechi diki wari kushuvira kuti daikat kakura tuzeta wasam koma tips mbandi tizi jakarema jirimu industry jamunga wauze kuti wa zivi wasatu wa pinda mairi.
Ma wani na idimu nani ano istita nchi dongo tukana to spira wakutungi tase wakutungi itakoza ma problem jono sangana wama waka wandi sestere nchi tuda naru wambacha mwono tu tulamba wasa presha yukita wana zipesa katungu chahira aa yungu ita big down ya idio kwa natungu ima tu wala tase magosa wako uchi utungu rambote ni magosa wafishi inaifano mchinja utese yetu mission yako kwa nga wala kwa conclude tase wangu inda umbeiri kwa sisteme wangu tenga kujawote chetika wangu dimara wa siya atatudako
tutariso kuti industry yenyu iyi munosanganikwa nezvakawanda wanda zvingangoite vana madrugs kudhakwa tonzwawo tichiona muzvivhitivhiti vasikana vanogona kungozvikandirawo makumbo yenyu imi munokwanisa kuzvichengetedza sei
I think bottom line yenyu yadzokeretedzudzo I think vanhu vanosiyana kuzi pamwana zvinova motivator mumwe munhu anoti hai ndo motivator nechi nemadrugs mumwe anoti hai ndove beer mumwe anoti hai ndiri rechi ndiri smoke but this is my I think the blessing here at advantage. This is what I'm going to do with my drugs. I'm going to do with my drugs. I think I'm going to do it anyway.
Sakana kashamwari yangu. Muri ya Zimbabwe ndo kutenda ishukuru. Nekunge mwine sumu chirongwa chive chidiki. Nasa tangati kurukura na tipsi mubanditi. Mkoma Nigel vachitipira. Mafambira varu kuita muindustry ya music. Musara zvakanaka. Ndino kuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga. Ndiri mu Washington DC.
Tinotenda zvikuru Ivanza iko zvino tochimboenda kuna PJ achitipa chirongwa chechitendero chatinombopiwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Yesu simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero. Ariko kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Ndakaita rombo rakanaka svondo rapfuura rekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa. Mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAD.
Ndinoitwa Farai Niwatiwa, ndakakurira kwaMutare, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica mugore ra1999, ndikasettla kuSouth Bend, Indiana. Ndakafambira chikoro, Mwari akati komborera kuti ndipedze chikoro muna 2005. Pandakauya kuno munamato wangu kuna Mwari wazi Mwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno. And Mwari is faithful nekuti muna 2005 pandakapedza mastudies angu kuAndrews University, Mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita arrangements ekuti ndiitange ministry muno muAmerica. Saka ndakatanga mugore ra2005 ndikapasta my number of churches. Panguwa ino ndiruku pastor ku church inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church. Uya kuno ndinotenda Mwari nekuti kwanga kurine good Zimbabwean community. Yakati batsira in our adjustment muno tine very strong presence. In fact, Mwari aka ndikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership ye Zimbabwean club yaka formewa ku Andrews University. And out of that, ZAWAG and men's ministry, Yema Zimbabweans, you know, has come out of those kind of initiatives.
Mababa tiza madzimai mangani, uye kuru ziro ya munga apa, kune awo, wasati wa uya wukumsanga na iradai.
Tababa tiza wanu 6 zuwara nasi. Duda ku encourage Zimbabweans muno mu America, kuti tsagai wangu wenyu, shumirai pamwe chete. Nekuti kuno kuAmerica kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu naKristu. Mabasa, ma marriages are falling apart, wana, raising up wana is very difficult and we need a support system. Saka tsvaganai, shumirai pamwe chete namatiranai.
Ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu. Vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamati. Chii chamunga kukurudzira?
Kuno kune maZimbabweans vanoda Mwari. Kune magroup akasiyana siyana madifferent states. Kamusatyire wana wenyu, kawaudza wana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities. Especially maZimbabwean communities are serious nechiKristu. Wana wenyu will be able to be integrated. Kune wafundisi wakawanda wakauya kuno, and we are trying to see if we can organize wafundisi kuti to make sure kuti sangano riri kuno kuAmerica that will be able to pastor your wana wari kuya.
Shoko kune yavo vari kumusha vemhuri yenyu. Pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega, hapana vamwe vamunoshumirana navo.
Wese wari kumusha toda kukukwazisai muzita raJesu. Musatityira kuno kuAmerica. I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya kuAmerica, that's the end of their Christianity. Tikuramba tichifamba nendima muzita raJesu. Mwari akuitirei zvakanaka. Tirambe tichinamatirana.
Mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi Faraini Watiwa. Nguva dzedu ndodzadyana. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxidus Jeremiah.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa naMavis Chirandu. Izvave kureva kuti maMighty Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi, ezvino zvabuda: Highlanders 1, Netroot 0, Chapungu 0, FC Platinum 2, kuchiti Capes United 2, Erentaus 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uyu weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne1-0. Agoisa ndi Kofi Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari paboxi ipapo kuti Highlanders ihwine 1-0. Asi Necroft yakatamba zvakanakisisa especially pasecond half, ndoo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vatadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 years zvino havasati vamborowa, vakwanisa kuti vange vachiwina 4, ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara stereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina, iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo, chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNecroft 1-0. Necroft iri kutamba zvekutangisa kuPSL, asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei, vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium. Saka zvapera zvichiti Highlanders 1
Micro to Zero.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds. Sikana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium. Iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndozvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa. Vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera. Asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa team yavo kana vachifunga zvechampionship. Asi coach wavo Madinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezve championship, ari kuti ari kugadzira team kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Mutori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta musangano nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Sarudzo dzemapuraimari mubato mutungamiri weBotswana oshanyira Zimbabwe mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisendaba.